Vanhu vakawanda muguta raHarare vanoti vari kuwana mashoko ari kutumirwa panharembozha dzavo achivakurudzira kuti vavhotere mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Chikunguru kana Nyamavhuvhu gore rino. Mashoko ari kutambirwa nevanhu panharembozha dzavo anoti, ndichange ndichikuzivisai paWhatsApp status yangu zviri kuitwa nehurumende kuvaka nyika yedu. Anonzi ari kubva kuna vaMnangagwa. Asi munyika hamuna hamo kuwirirana panyaya yekutsvaga rutsigiro kwemhando yakadai kunoitwawo muAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musiyano nedzimwe nyika ndewekuti muZimbabwe vanopikisa vapihwe mukana wekuita izvi. Mumwe mugari wemuHarare awana mashoko aya, ndivatichaona masiyambiri avo vati havasi kufara nezvaitika izvi.
Saka ini ndakatarisa nyaya iyi, tinoona kunge nyaya iyi inotyora kodzero yatinoti pachirungu iyo privacy. Nekuti inini hamba, pone hamba yangu, inhamba yangu inofanwa kunge iri nhamba yandinopa munhu wandinofunga kuti uyu munhu ane kodzero kuti ndimupe nhamba yangu azondifonera kana kuti azonditumira meseji. Saka zvinhu zvisina kunaka kuti tinotanga kusangana nemameseji akadaro nekuti yangu yemaelections yangu yemakampeni.
Mashoko aya atsinirwawo nemumwe mugari wemuHarare zvakare vaDarlington Madzonga.
Zvinorwadza kuti vaMnangagwa vakushandisa zvinhu zvehurumende nekushandisa information yehurumende kuti vasvike mumapersonal lives evanhu vachinyora nyaya dzavo dzekukambena. Isu sevagari vemuZimbabwe totarisira kuti vaMnangagwa vanofanira kugadzirisa nyaya yekuti mari yemunoitengi, vanofanira kugadzirisa nyaya yenzara yakatarisana nevana veZimbabwe. Kushayikwa kwemabasa kevana veZimbabwe hatigoni kubatwa kumeso panguva ino.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachirerekera havo kubato rezanu PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pane zviri kuitika.
Kuvanhu zvavanowana mameseji abva kunana Kepi kuna mafuneral pala companies yetopoti vanenge vazviona kuti aiwe saka manje chii chitsvagi papa pachiti havana okei vanotumira vanhu mameseji izvi tinongogara kwamameseji asvika hei kana uchida funeral kavha hei chiichichi unenge waita zvii unenge wajustchalti.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDC vachengetai guta vanoti zviri kuitwa izvi hazvisi pamutemo.
Tiri kusangana nazvo iye nepachi zvangu ndakatosanganawo nemeseji yakadaro tsamba mufoni mangu ine chikumbiro chekuti tisangane navaMnangagwa ende ndakatoonawo vamwewo vazhinji vachingotaura nhauro imwe chete iyoyo. Zviri pachena kuti pane maitirwo azviri kuita anenge achibatanidzira kana kwari kunanga kune mazita evanhu vose.
Izvi zvatsinirwa nevakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya.
Ndatanzwa kuti quite a number of people receive those messages. Hapana consent itori mhosva isingatomboiti ende kuti vakawana kupi manhamba evanhu avanenge vachinga vasina kubvumirana kuona munhu kukanda mameseji. TiMnangagwa chakadzodai chikadai hazvisi zvinhu zvakanaka izvo ende hapana unogumza kungopa munhu phone number without permission yake muridzi wefoni.
Mutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere vachinyora padande mutande ravo reTwitter vati zviri kuitwa kuchora mutemo weData Protection Act Chapter 11.22 unoti hazvitenderwi kushandisa nhamba dzemunhu nezvimwe kutumira mashoko akadai pasina kutenderanwa. Asi vamwe vanoti mutemo hauna kunyatsojeka zvikuru kana pachitariswa nyaya dzekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo vanhu vachizvishambadza. Aka akasike kutanga zvinhu zvakadai zvichiitika sezvo bato rezanu PF rakambozviita zvakare pamberi pesarudzo dza2018 vamwe vakapomera Zimbabwe Electoral Commission mhosva yekupa bato iri nhamba dzenharembozha dzavo. Asi sachigaro veZEC Justice Priscilla Chigumba vakaramba kuti vainge vapa zanu PF nhamba idzi. Hatina kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana.